Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinowirirana netsvakiridzo yakaburitswa nesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC yekuti makambani emunyika ari kukundikana kuwanisa mabasa vana vanenge vapedza zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusoro-soro vanodarika zviuru makumi maviri gore roga roga dzichiti panofanirwa kutorwa matanho akasimba anomutsiridza upfumi hwenyika zvinozosimudzirawo makambani ayo anonzi ari kutowedzera kuvhara. Vaimbove munyori mukuru wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union ZINASU vachimirira Midlands State University kuchikoro chemuHarare waWayne Mubayiwa vanoti ongororo netsvakiridzo yakaitwa neZNCC yakakosha zvikuru pachitariswa matambudziko ari kusangana nevana vanenge vapedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro zvichikonzerwa nekuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi.
Panguva ino yatiri tiri kuwanika tichiona vadzidzi vari mumigwagwa varitengeswe airtime, varivo mavendors, varivo vari kuita artisanal mining, varivo vari kuita even any dead job that you may think of. And also the higher crime rates in our country, they are also included, even they are succumbing to drug addiction and drug abuse.
Muzvinabhizimusi vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaKalisto Jokonya vanoti ichokwadi kuti mikana yekuti vana vari kupedza zvidzidzo iri kutoramba ichiita mishoma munyika.
Icho ichokwadi, hatina maopportunities, maindustry ari kutoretrencha vashandi vavo nokuti production yadzikira zvikuru kune yakawanda. Izvo ndo zviri kuitika, asi zviri kuitika across the whole country.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwaShemunengiwa vanoti
zvimwe zvezvichatowedzera dambudziko iri ndoo zvatakanzwa zvichishambadzwa nehurumende kuti retirement age yevashandi vehurumende yasimuka kubva pa65 kusvika pa70. Zvazviri kureva ndezvekuti ruzhinji rwevanoshandira hurumende kwemakore mashanu anotevera vanenge vasiri kuenda kumapenjeni. Zvazvinoreva ndezvekuti mukana wevechidiki vari kupedza fundo wekuwana basa muhurumende unenge wadzika kwazvo kwazvo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mwoyo mutambasere vanoti gwaro iri rinoratidza dambudziko radzika midzi munyika zvichikonzerwa nekusagadziriswa kweupfumi hwenyika nekukasika pamwe nekukura kwehuori.
Izvi zvinoda kuti avo vari kuronga zveupfumi hwenyika vatarise nzira dzavari kuita, kunyanya nyaya yekuti upfumi hwenyika huri kubuda husina kuita iya yavanoti value addition. Izvi ndizvo zvinoita kuti mabasa awande, asi pare zvino tinenge tichiona kuti zvinenge zvichingobuda riri dombo rasati ragadzirirwa kuti riite anything. So naizvozvo zvinoitawo kuti mabasa ashayikwe munyika.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? VaJokonya vanodzoka vachiti nekuda kwekusadyidzana zvakanaka nedzimwe nyika kana zvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika, makambani mazhinji ari kutadza kuvandudza mishina yaari kushandisa iyo yachembera sezvo mizhinji yakatanga kushanda munguva yehondo. VaJokonya vanoti Zimbabwe iri kumhanya mberi kuda kuzvimisa nenyika dzine maindastiri akasimukira asi iyo ichiri diki.
Nokuti zvatinogadzira muno zvishoma zvinoexportwa other than kutengesa zvinhu zvakaita raw material yeminerals, ndo zvizhinji zvatotengesa. Saka zvoda kunatsokutarisa ichokwadi. Zvitasatodaro tinoramba tine problem yokuti vazhinji vatotrena muno muZimbabwe vanobuda munyika voenda kune imwe nyika, zvisiri kubatsira nyika yedu.
Zimbabwe inonzi yakatorasikirwa kare nezvitoro zvikuru pamwe nemakambani akaita seUnilever, asi vamwe vanoti hapana chinoshamisa kuti makambani aya akavhara vachiti kuri kuumbwa mamwe matsva ari kutungamirwa nezvizvarwa zveZimbabwe asiri kutaurwa nezvavo.